Maangwana na kanaka watereri, tinosangana zvakare maangwana na anasi, uri musi wechina, zvita 7, 2017. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Paterson Dzamarange vaita zvakanaka kuti vakurudzire mukuru wenyika vamunangawo kuti vatsvage Itai Dzamara asiri kuzivikanwa kwaari, nekuti zvichabudisa pachena kuti hurumende yavamunangagwa imire papi panyaya dzekodzero.
VaPaterson Dzamara, munin'ina wavaItai Dzamara, avo vakatsakatika makore apfuura, voendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachiti vanoda kuziva kwakaenda munin'ina wavo.
Ndinofunga kuti bajeti yaiyosina mafaringi yakaisinesekuti, asi mukanzwa matauriro ari kuita mutungamiri wenyika kuti vakwati vanoda kuti vaite maprojekti anokurumidza kuti vanhu vane mabasa, uyezve kutaura kwakaita president kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure, ndinoona vachiisa mari yakati wandei pazvinhu zvinoita kuti mabasa aveko.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa votarisirwa nhasi kuti vange vachiparura bhajeti ravo regore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. VaPaterson Dzamara, avo vanova munin'ina wavaItai Dzamara, avo vairwira kodzero dzevanhu vakatsakatika mumakore apfuura, vanoti vaendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare. VaDzamara mutsamba yavo vanoti kunyangwe vaItai Dzamara vakaitwa kafira mberi, vanoda kuona mutumbi wacho kana pavakaradzikwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti kodzero dzavaItai Dzamara dzakakosha, uye vaMnangagwa kana vachida kuti vanhu vavaremekedze vanofanira kuona kuti nyaya iyi yaferefetwa.
VaPaterson Dzamara vaita zvakanaka kuti vakurudzire mukuru wenyika vamunangawo kuti vatsvage Itai Dzamara asiri kuzivikanwa kwaari, nekuti zvichabudisa pachena kuti hurumende yavamunangagwa imire papi panyaya dzekodzero. Tinoziva kuti matare edzimhosva chaiwo vainge vataura pachena kuti mapurisa anofanira kushanda nemazvo kutsvaga kuti chii chakaita kuna Itai Dzamara, uyezve vachipota vachitaura kumagweta nehamba dzaItai Dzamara kuti zvava papi, basa rava kuti rava papi. Saka iko zvino zvinotaridza kuti hurumende iripo iyi inofanira kuti ione kuti imire papi panyaya dzekodzero, nekuti nyaya yaItai Dzamara ndeimwe nyaya dzakakosha kwazvo kana tichiasa kodzero dzemuZimbabwe, kuti anofanira kuti azivikanwe kuti chii chakaita kwaari, hama dzake dzizive, uyezve vane mhosva yekumupamba vapatwe, vasungwe, vapinde mujere. Saka izvi zvaitwa naVaPaterson Dzamara tinozvitenda, tinozvikudza, uyezve semasangano ekodzero dzevanhu tinozvitsigira zvachose.
Asi semaonerenyu pane chinobuda here, nekuti vamwe vari kuti havasi kunyanyoona chanyanyo chinja pahurumende iripo?
Tarisiro inogona kunge isiri yakanyanya kukura yekuti tingati pakodzero pane pangaitwe zvinhu huri iripo, nekuti vanhu ivava ndivo vamwe vanga varipo pasi peutongi hwavaMugabe, varipo nanhasi pasi peutongi hwavaMnangagwa. Asi zvinokosha kuti tisayere nyoka negavi iyo iripo. Saka ngati taurei nevaripo vacho kuti zvibude pachena, zvizivikanwe nenyika yese, pasaite fungidziro yekuti vamwe vari kuti zvichida vanoremekedza kodzero, zvichida havaremekedzi, ngazvoonekwe iko zvino. Umwe mucherechedzo uripo ndewekuti vaMnangagwa vataita sei nenyaya yakuudzwa navaPaterson Dzamara pamusoro pekunyangarika kwakaita Itai Dzamara. Saka ipovabva ndopataona kuti tizvionere pamunhu sefodya, hatiri kutapembera-pembera, aiwa tinoda kuti titaure navo. Kana vakundikana zvokuda pachena kuti havana hanya nekodzero dzevanhu, kana vachinge vagonawo kugadzira nyaya iyi, toziva kuti hau pane mutsauko, ichi chikamu chasiyana nechikamu chaiva navaMugabe.
Asi wakava muwari kuti vanoda kuti vambopiwe nguva nekuti vanhu vanenge vari kubva vati chiripo ripocho zvinhu zvakadai ngazvigadziriswe munoti kudii
zvizhinji hazvida kuti munhu angapiwe nguva kwete nekuti kune mikushingova kwekutaura kutura mashoko iko zvino vamunanga kwavakapindura tsamba yavaparticipants amara vachitaura kuti hongu chaigamuchira tsamba iyi sezvataurwa tinotsigirana nazvo tichatora matanho ndo zvinodiwa mashoko avamunangagwa ekutsigira nekusimudzira kodzero anokosha haafani kuti amirire mazuva zana ekutonga kuti zvikozotaurwa kunzi kodzero dzaita jabara dziriko ikavati kwete zvinoda chiripo ripo hapana chekumirira kwete saka titoti iko zvino vatononoka vataura ngavachitotaura iko zvino kuti vamire pati panyaya dzekodzero mamatanho anozotorwa hawo hatirambi kuti zvino zvinogona kutora nguva asi kureva shoko rekuti timire papi pakutsigira kodzero hazvina muswere
gweta runorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vari parunare muJohannesburg South Africa Gurukota runoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti vanoda kuti vakurudzire mabasa ebudiriro zvikuru sei kumaruwa uko kwakasaririra vamandi wanzira vakatora mhiko vhiki rino rekuti vave zvakare gurukota rehurumende mukuzeya nyaya iyi tabata vamandi wanzira tikavabvunza kuti chii chavari kuda kuti vange vachiitira nyika sezvo vakatora mhiko yekuva gurukota
hazini chatiri kukoshesa ndechekuunza masaisai kunzvimbo dzakawanda dzenyika dzisati dzaane masaisai tikatarisa kuzi muzimbabwe tine nzvimbo dzisina masaisai okuti vanhu vachiri kutambudzika kuti mafoni haabate kana kuti vanotokwira mugomo kana mumuti kuti vakwanise kubata masaisai ekutaura pamaselfoni so chinangwa chedu ndechekuti tida kuvandudza masaisai aya asi masaisai haasiri kungotaura chete pafoni munyika medu muno mune dambudziko remari recash
saka kana munyika muine dambudziko remari rinova rakomba zvikuru uye pasina tarisiro yekuti rinogona kupera nguva pfupi pfupi inotevera vanhu vangaite sei chaizvo apa honorable mandiwanzira
asi tiri kuti vanhu ngavashandise plastic money maswipe aya kana kuti mobile money haingakwanise kuwandudzwa mobile money iyo kana plastic money kana kusina connectivity kana kusina masaisai kunzvimbo dzakasiyana dzenyika saka ndiri kuona basa ratanangana naro iriri rakaita basa rinobatsira zvinhu zviviri kuti vanhu vakwanise kutaura pafoni dzavo vakwanisewo kuti vange vachishandisa mari yamazuva ano yemaswipe sezvo tine dambudziko recash randi tinofunga kuti rinongopedzwa chete nokushandisa technology iyoyi saka ndo zvatichada wanyanya kuwandudza nekuchimbidza nekumhanya nazvo ndo zvakatarisirwa neruzhinji rwavanhu imwewo nyaya yatoda kuti titarisane nayo ndeyekuti nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana sevhisi yavo kana vachinge vachishandisa nhare vasingabirwe mari yogadziriswa sei tichazvitarisisa izvozvo nokuti vazhinji vava vachichema kuti vari kubirwa mari dzavo panhare uyezve kuti kana vachifona mafoni ari kungokata toda kuchisimbisa mutemo wekuti kana watadza kupa sevhisi yakanaka unokwanisa kurohwa nezvirango zvekubhadhara mari yakawanda kuti usazvipame zvakare
saka ivo vekambani dzenhare mbozha vari kuzvinzwisisa here zvichemo izvi muri kugara navo pasi here muchitaura navo kuti aiwa vanhu vari kuchema chema
vanozvinzwisisa vanozvinzwisisa nekuti zvitori mumutemo kare handi zvaminisa mandiwanzira asi kune mutemo wakatotara izvozvo kuti ndo maitirwo azvinoitwa saka vanotoziva kuti mutemo unoti kuti toda kuti mutemo uchiimplimentwa uchishandiswa kugadzirisa zvaazvichenesa
gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandiwanzira vari parunare muHarare Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti wandu wevanhu vanyorisa kuvota wapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kunyange hazvo chirongwa chekuedza kunyorisa vanhu vakawanda panguva imwe chete kana kuti blitz chiri kutarisirwa kupera musi wa19 zvita paine chinangwa chekunyorisa vanhu mamiriyoni manomwe. Mukuzenya ii tabata nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa vanhu yebiometric voter registration Dr. Samuel Chindaro avo vanoti wandu hwanyoresa kusvika pari zvino hunogona kutodzikazve kana vanhu vakanyoreswa ava vatanga kupepetwa.
Pari zvino I do not expect network challenges to be an issue at all nokuti pari zvino vari kushandisa mushini unenge wakazvimirira because vari kungoenda necomputer vanokolekta ma fingerprints kana nema face images acho avari kukolekta vachiisa panzvimbo imwe chete palaptop ipapo kana pakompyuta ipapo saka handifungi kuti izvozvo zvinoafektwa nenetwork nokuti ichagosvika nguva yavanenge vakuda kuti vazotakura zvavanenge vatora palaptop iyoyo kuti vazozvisa pacentral server ndo patinenge takutarisa kuti zvavari kushandisa nzira ipi aitiri ndipo pavanogara kutanga kutaura nema network challenge pari zvino pachirungu tingati vanhu anofanira kunge ari ma-standalone machines standalone biometric equipment yokuti it should not be affected by the network at all but if it is then they need to explain to the public kuti zviri kuvafectwa pano
totarisawo nyaya yekutiyo yesevha yamataura iyo vari kuti ivo sevha iyi yakauya yakawedzeredzwa vachishanda ivo neUnited Nations Development Program kana kuti UNDP sevha iyi yakakosha zvakadii
pasevha ndipo pane nyaya yese kana vachiti yakagadziridzwa vari zvinoreva kuti aidhe vanga vanayo sevha kudhara which we can expect kana vanga vanawo makompyuta kudhara because sevha ingori kompyuta hombe inokwanisa kuchengeta data rakawanda kana vanga vanayo kudhara ikabatsirwa kuti iupgrade kuti ikwanise kushanda nemabiometrics avari kukolekta pari zvino then it is possible kuti vanokwanisa kunge vane sevha yakadaro handifungi kuti zvinhu zvinonetsa sei chinhu chikuru pasevha app ndopo kuti ndipo pavanofanira kubudira pachena kuti pasazova nokukakavadzana pamberi nokuti pasevha pando pachaiswa mazita evanhu vese mafingerprints ese nemafesi ese evanhu vavanenge vakolekta nedata rese rinoiswa ipapo ndopo vachazoshandisa mamwe maprogramu ekompyuta anoita kuti vachenese zvese zvavanenge vaunganidza vachibvisa vanenge vadzokoredzwa nevanenge vakakananisika kuiswa mudatabase saka reserva ndo pane nyaya hombe so they need to make sure kuti reserva iyi yakachena haina zvimwe zvinhu zvainge inazvo kare zvinokwanisa kuzokanganisa mazita evanhu anga akakolektwa pavota ro uyezve kuti hapana kuti serva iyi rakachengetedzwa kakosha zvokuti hapana anokwanisa kusvika achipfekera kana kubvisa mazita evamwe vanhu saka pane serva apa ndo pane nyaya hombe ikarekedza kunatsochengetedzwa zvakanaka nokuratidzwa vese vemapato achange ari mumaelection kuti vagutsikane kuti sevha iyi rakachena uye sevha iyi rakachengetedzeka zvakanaka vanokwanisa kuzoitika kukaradzana pamberi
ivo vanopikisa vanga vachichema chemawo kuti havasi kutoziva kuti sevha racho iri riri kupi riri kuchengetwa nani nezvimwe zvakadaro daro asi vezeke vari kuti ivo aiwa havafaniri kutya zvinhu zvese vachazvibata nemutoo wakanaka munoona senyaya iyo
tinoremekedza zvinenge zvataurwa navo justice makarau kana vachitaura kuti zvo ndizvo zvavakaita then vanofanira kungozviratidza pachena kuti kana yasvika nguva yacho yekuti varatidze vacho vemapato ari kutora anenge achiparticipate pamaelection vovaratidza pakachena vovaratidza kuti zvoriri sekure kana vaine nyanzvi dzavo dzinenge dzichida kunatsoongorora vonatsoita zvinhu zvepe pachena kuti vasazova nokukakavadzana pamberi saka kana vachitaura kudaro aiwa hatingambovarambire pari zvino but vanofanira kuita sent to a word kana nguva yacho yasvika yekuti varatidze vese vemapato vanenge vachida kuona kuti sevha ravo rakachena uye rakachengetedzeka zvakanaka.
Tichitarisawo iyo mifananidzo inenge yatorwa iyi yese inokwanisa kuti ishandisike here Dr. Chindaro?
Right, ndopataimbotaura nyaya yekuti zvinodependa zvinodependa nokuti vanhu vavari kushandisa kuti vatore mifananidzo iyoyi nemafingerprints kuti vakawana training yakadini kuti vakwanise kutora mufananidzo ine fingerprint. Ndoti zvinogona kuitika kuti zvimwe zvacho matorero anoita anokwanisa kunge asingazoenderane ne mushini wacho paunenge wakuda kuzotanga kutsvaga vanhu vakadzokoredzwa kuti ukwanise kuongorora izvozvo. Zvinodhipenda nekuti mifananidzo yacho nemafingerprint yacho zvauya kusevha kwacho zvakachena sei uye zvakatorwa zvakaita sei.
Nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration, Dr. Samuel Chindaro vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekunyorisa kuvhota iyi, regai timboenda kuhurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa.
Munhu wese anogara munharaunda anofanira kuregista paphase 4 inova yekupedzisira pachikamu chekuendeswa kwekunyoresa kuvhota kuruzhinji. Saka ini semuridzi wenyaya kana kuti semuridzi wechoto, muridzi wechoto kandionekwa nembare nekuti unenge uchishukudzira uri pedyo nechoto, saka hai tashukudzira huni kuvazhinji kuti vaone zvakakodzera kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kuvhota, nekuti mutungamiri anobva mukuvhoterwa. Kune vamwe vanoti isati vhota hazvina zvazvinochinja, asi chero ukasavhota wavhota. Kuramba kunonyoresa kuvhota unenge watovhotera zviripo. Saka pane vanhu vaviri chete, anononyoresa kuvhota osarudza mutungamiri waanoda, kana asinganonyoresi kuvhota osarudzirwa mutungamiri nekuti waramba kunyoresa kuvhota.
Asi vagari vatambira sei danho irori?
Mugoma Jonga, chanyanyofadza ruzhinji nechekuti vanga vachiona MP wavo achitendera nemugwagwa musha nemusha, imba neimba, munhu nemunhu, tichitaura kumadzimai, tichitaura kuna ana baba, tichitaura kuvakomana, tichitaura kuvasikana, tichitaura kuruzhinji kuti chatakanangana nacho ndechekuti hazvinei nekuti uri bato ripi, bato rako harina basa. Chikuru ndechekuti huya uzogadzirisa kuva nesimba rokuvhota, kuva nesimba rokutaura mutungamiri waunoda. Zvemapato hazvipinde, zvokuti unoda ani hazvipinde, wabuda mumba maani hazvipinde. Chinoshanda chete ndechekuti tora kodzero dzako, tora izwi rako. Chatisingadi ndechekuti vanhu vabirwe simba kana kusvetwa mazwi avo zvokuti vanotadza kuzotaura kuti vanoda mutungamiri akaita sei. Haazvafarirwa munhu wese, vanga ari kurimbinyuka, vamwe mupururu, vamwe miridzo, harawa dzedu dzichiratidza kusununguka zvikuru dzibva pasi pemiti pavanenge vakangodekara, papana yedu asina mabasa, vanenge vachitamba vari mumasendiraini umu nekurwa zvavo kurango, vamwe vachirova mushombodziya, vanga vachitosiya vachiti tombonangana nezvataurwa naMP.
Tinoonawo zvakare kuti pakuparurwa kwechikamu chechina ichi, vaya vainzi vane vabereki vekunze vabvumidzwa kunge vachinyoresa kuvhota, imiwo matambira ose ichiitwe chimudunhu menyu?
Zvinhu zvinotapira. Tine vamwe munharaunda yedu Mukwadzana, munoziva serimwe identity suburbs vanobva vakanga vari kunana Malawi, kunana Zambia, vanonzi maalien pamutauro unoshandiswa vakati wandei. Naizvozvo tatichitorawo mukana uno kuti zvavhurwa, hakusisina ungati zvakandiomera kana ndotadza. Ndoo mukana, kana hapanzi hapasina gorokipa pagedhi, hapana munhu changosara kugohwesa, nekuti zvinhu zvava kumunhu wese. Saka chinhu chiri kufadza nyika, chinhu chiri kufadza kana nesuwo, kuti dei zvachigona pachiita kuti pawedzerwe mazuva pane anga akatarwa nechekare eblitaya, kuitira kuti isapera musi wa19 kunzvimbo dzose nekunharaunda dzose pawane mukana wokuvhurwa nokuwedzerwa kuti vanhu vanga vasina kunyoresa kuvhota, kunyanyanyanyawo fupi pakaitawo nyaya dzekumboti masoja anga achibatsira nyika nezvimwe zvanga zvichibatsirika nazvo, zvakambodzorera basa kumashure. Saka pane kodzero dzokuti pawedzerwe mukana nenguva kuti ava muri kutaura vanga vasingambovhoti, vakabatsirwa nedare redzimhosva, vakwanise kuti vauchike masimba avo, vaende kunoombeka kodzero dzavo kuburikidza nemutoo kana kuti nzira yekunyoresa kuvhota.
Imi semumwe wevadare kana nhengo dzeparamende, ndimi munogona kunge mune masimba ekusvitsa chikumbiro ichocho kuZimbabwe Electoral Commission kana kuZEC. Zvinhu zvamuri kuronga kuita here?
Ko handizi munoziva kuti kana uri mutungamiri sezvi zvishoko mutemo, shoko murayiro uye shoko urongwa. Saka patangotaura mashoko iwaya kutoreva kuti zvinhu zvatinoda kuti tinodonedza munzeve dzevakuru veZEC, tinodonedza pamwoyo nendangariro dzevakuru zvesarudzo kuitira kuti vaone ukosha kana kuti zvakakodzera uye zvakafanira panyaya yekuti nyaya dzekunyoresa kuvhota dziwedzerwe. Saka hai ishoko riri kunyanyokumbirwa kunyanyanyanya munharaunda mandinomiririra. Vazhinji vanga vachitaura shoko iri vachiti hai isusu chatinoda ndeyekuti tipuwe mukana wekunyoresa kuvhota pane nguva. Naizvozvo hamungaoni kuti kunyoreswa kwevanhu vanosvika 7 million kungaitwa pamwedzi miviri chete kana mitatu. Panotoda kuti pawedzerwe mukana, pawedzerwe nguva. Kana tine chokwadi uye tine vimbiso yokutoda kuti vanhu vanyorese kuvhota munyika, izvi handioni sezvo zvingava zvinganetsa kumapato anotungamirira ZANU-PF neMDC, zvinganetsa kuzeki, zvinganetsa kana muhurumende chaimo. Iyo mutungamiriri uchangoburwa vamunangagwa. Tinoona sokuti vakapuwa izvi vanofana kuzvishisa kuti aiwa kuti rwizi runge rune chiremerera garwe ndokunge richengeta mvura, mvura vanhu vanofana kuchengetwa.
VaNelson Chamisa ndemumwe mutedzeri vatungamiri vebato reMDC uye vari nhengo yedare reparamende. Vanga vachitaura pari parunhare kukuwadzana naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa nasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo rekushandiswa kwemari mugore rinouya. Bhajeti iri nderekutanga pasi pemutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuziya nezvebhajeti iri tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vaAlbert Mandizvidza.
Ndinofunga kuti bhajeti yoshina mafeninge yakaitinetsei kuita, asi mukanzwa matauriro ari kuita mutungamiri wenyika kuti vada kuti vaite maprojects anokurumidza kuti vanhu vane mabasa, uyezve kutaura kwakaita purezidendi kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure, ndinoona achiisa mari yakati wandei pazvinhu zvinoita kuti mabasa aveko, uyezve mari yakati wandei kuzvinhu zvinoita kuti Zimbabwe itanga kuvaka. Kumakore anokwana makumi maviri Zimbabwe yanga isingavaki zvinhu zvaka vatingati infrastructure. So izvo ndizvo zvimwe zvinhu zvatinotarisira kuti zvingaitike, asi ndikatarisira kuti mari yacho haipo. Mari ichaonawo sezvinhu zvakamaswa. Muri kuona kuti masoja akakwanisa kubetsera vamunanga kuti vapinde pautungamiriri, saka kwachava nekuda kuvafadzawo kuti vave vachipuwa mari yakawanda kuti vatenge zvombo nekuparanana zvinhu zvakawanda. Saka zvinhu zvinonetsa, tozotarisawo nenyaya dziri kuita vanhu kupota nenyaya dzezveutano nezvemamiriro akaita zvipatara muZimbabwe. Ndevanhu vari kupopota nezvenyaya zvekuti ende tiri kutarisira kuti vachinamasa vachatarisa chaizvo kunyanya yekuti vaise panyaya dzezveutano. Asi chiri pamuperi nechekwamusoro ndechekuti mari yacho hapana. Tine zvikwereti zvatinofanira kwasokwanina kubhadhara. Saka pakatoti omei, uyezve mukatarisa zvine zvichida kuti tiise mari kunyaya dzezveurito zvekurima. Saka mari shoma ichata kuti kamuzato kacho kanetse kunyatsobatanidza zvakanaka.
Tiri kuona kuti makore esaya hurumende yanga ichiita yatingati deficit kana kuti gumisira yapinda muzvikwereti. Muri kuona ngoma iri ndiyo here apa?
Parizvo tinoona tinoona isori iyo ngoma. Pamusoro pekuti vamunangagwa parizvino vane nguva shoma yekuti vataridze kuvanhu kuti vanokwanisa kutonga before mamwe ma elections aita vachatoita zvavanokwanisa zvinoenderana nekuti kunokunotora mari kana kuborowa kana kushandisa mari yavasina kuti vafadzi vanhu vanhu vati ah vamwe ngabva vanogona kuitira ma elections vavagowawo vanokwanisa ku kuhwina. Saka inyaya yekuti pane tarisiro hombe kuti zvinhu zvichinje nekukurumidza ende kuti zvinhu zvichinje nekukurumidza pada mari mari yacho isina muZimbabwe. Saka nyaya yekuti tichashandisa mari yatisina inyaya yatichafanira kutasana nayo kwenguva yakatirebesa.
Vamwewo vari kuti chiri kudiwa kuti Zimbabwe ikwanise kuti ise mari kumaindustry uku kuti atange kugadzira zvinhu ikwanise kutengesawo zvinhu kunze kana zvadaro yokwanisawo kuona mari iya yatingati foreign currency kana kuti mari yekunzei. Pane mukana here wekuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyaya dzekugadzira zvinhu munyika?
Ndicho chokwadi kuti Zimbabwe ive nemari ende kuti economy yedu ivandudzwe tinofanira kutengesa zvinhu. And I think mutungamiri wenyika akazvitaura kuti tida kuti tivandudze zvinhu zvitengese kunze, asi ndatarira pamakurukota yake akaisa haana kuzviemphasiza kuti tingadai titori neministers eeconomy ari focus neeconomy akati wandei neexport akati wandei export export issues zvakawanda but asi ndozvinhu zvofanira kuti tiite. Kuti tiite izvozvo muZimbabwe parizvinezvi mukatarisa zvavo parizvinezvi mukapinda musitoro zvinhu zvizhinji zvinoshandiswa muZimbabwe zviri kubva kunze kwenyika, machisiti avari kubva kunze kwenyika. Tezvozvo mukatarisa makampani izvetu diki taigadza mabhatiri tokunotoa makitazi madiki tiri kuvhara tongatitengesera kune dzimwe nyika dzakafanira neDRC. Saka izvozvo zvoda kuzvipuhwe mari kuti tikwanise kutangisa zvekumanufacture nekugadzira zvinhu zvatokwanisa kutengesa kunze. Patiri kutarisa zvinezvi ministry yemasmall business ndo imwe ikwanisa kuti titange kumanufacture zvinhu at a small scale tichi exporta, asi haina kupuhwa udzamu hwakawanda pakatungamirira vatungamirira. Saka ndeimwe nyaya inofanira kugadziriswa iyoyo kuti tikwanise kutanga tichiri tibudirire seZimbabwe kutanga kutengesa kune dzimwe nyika.
VaAlbert Mandizvidza inyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachitungamirira kambani yePickford Management vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa.
Roba rangu romanya ndawona baby wangu uri ruva remoyo wangu wandipengesa muriwa moyo wangu wofara ndawona chiso chako ndongo bunda bunda kupindwa nechando usipo wangu ya mpiwa ndokuza nokuda wangu ya mpiwa Zanukuda Jiwe Weka Wangi noda mutiwa Jiwe Weka Wangi noda mutiwa Taiwa izira zangiri Waigara nemi Dicha kutora inini Noyenda newea Kure kure mudika Nuzinga shikwene
nako kambo wauya kubva kuna Fortunate Dube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. VaPatson Dzamara, vanhu vamunin'ina wavaItai Dzamara, avo vakapambwa vakatsakatika makore apfuura, voendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti vanoda kuti vahurumende itsvake kuti vakaenda kupi. Vachinamasa votarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti muswere zvakanaka, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.